manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri gunyana 21, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare remuchinoyi nhasi rarasa chikumbiro chaamai Grace Mugabe chekuti mutumbi wemurume wavo Mushakabvu Robert Mugabe usafukunyurwe. Zimbabwe International Trade Fair inotanga zviri pamutemo muBulawayo. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotaura kumusangano weUnited Nations General Assembly. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remuchinoyi nhasi rarasa chikumbiro chaamai Grace Mugabe chekuti mutongo wamambo Zvimba wekuti mutumbi waimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ufukunyurwe. Nunura Ijena anotipa nyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo nhasi mutongo wedare raMajesty muzvari Ruth Moyo vati chikumbiro chaamai Mugabe hachina musoro sezvo mwana wavo Bona Mugabe ari iye akakwidza nyaya kudare vachiti haana simba rekukwidza nyaya iyi pamutemo asi ivo mbune. Kunyange hazvo magweta aamai Mugabe amiramira achiti amai Mugabe vainge vasiri munyika panguva iyi ndokubva vapa mwana wavo simba kana kuti power of attorney rekukwidza nyaya kwaMajesty asi dare razviramba. Gweta raamai Mugabe vafungai chimwa murombe vati havana kufara nemutongo waMajesty vachiti Bona ainge apiwa simba naamai vake zviri pamutemo sezvo vainge vasiri munyika.
Mutongo wapo wanhasi unongotaura kuti dare harisi kutenda kuti pakasainwa mapepa aipuhwa Bona masimba ekufaila application iyi akanga abvumizwa kudaro nyange zvavo zviri pachena kubva papepa rinonzi special power of attorney rakaitwa nekuda kwekuti mai Mugabe angu asiri munze kwenyika kuti vakanga vapa mukana uo kuti mapepa afairwe kudare reMajesty Court. Saka mutongo uyu watotikahamadza.
Vachinwa murombe vati vatsapikisa mutongo uyu zvakare kudare repamusoro.
Pane mukana nemhaka yekuti tichitaura nemi kudai zvamunoziva kwagara kuto ine apiwo yakaitwa kuhaikoti panyaya iyoyi zvichireva kuti zvataita nhasi zvinokwanisa zvakare kuenda kudare rehaikoti.
Asi gweta ravatinosi munongovere avo vakaendesa amai Mugabe kwamambo Zvimba vachiti vanga vaviga vaMugabe zvisingabvumirwe netsika dzemaZvimba nokudaro vanofanirwa kufukunyurwa vapadhonokwara vati havana chekuwedzera pamutongo vachiti vari kufara nemutongo wanhasi.
Handina chekutaura.
Asi munofara here nemutongo waitwa?
Hongu.
Muzvare Moyo masondo maviri apera vakarasa zvechikumbiro chevana vaMugabe vanoti Bona tinotenda Robert Jr. naBelamine Mugabe chekuti dare rimise kufukunyurwa kwemitumbi wababa wavo sezvakanga zvatongwa namambo Zvimba muna chikumi. Muzvare Moyo vakapa chikonzero sechavapa nhasi chekuti vana vakaunza nyaya yekumisa kufukunyurwa kwavaMugabe havasi ivo vari pamagwaro emutongo wamambo Zvimba asi kuti amai vavo amai Mugabe ndivo vakapiwa mutongo uyu. VaMugabe vakashayikira kuSingapore muna gunyana 2019 uko kwavaigara vachienda kunorapwa. VaMugabe avo vakatonga nyika kubva muna 1980 vakabviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna mbudzi 2017. Ndakamirira Studio 7 muchinoyi ndini Nunura Ijena.
Vamwe vatungamiri vaviri veMGC Alliance kwagutu Wellington Guava nava Philip Maachi vakasungwa nemusi wesvondo pazvavaira vachipomerwa mhosva yekuita musangano pasina mvumo vabhadhariswa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare remajistrate Masvingo muzvare konzetangwe rume vabhadharisa vaviri ava mari inoita zviuru zviviri nemazana mashanu emaRTGS pamunhu kuita kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Muzvare ngwerume vativo vagovava avo vanova munyori wezvekudzidziswa kweutungamiriri hwemudunhu remasvingo navamahachi vanova sazvigaro wegood north muMDC Alliance vadzoke mudare musi wa5 kumiguri gore rino. Gweta revaviri ava vamati munere vati vasvingo ava vari kupomerwa mhosva yekusazivisa mapurisa kuti vaite musangano wekudzidzisa vatsigiri vavo nezvemusangano wavo.
Mhosva yavari kupomerwa ndeyekuti ivo vakaitisa musangano vasina kupa notice kuregulating authority anova iwo mapurisa pazita rapi pagutu. Saka ndapinda mudare vazonziwo vadzoke musi wa5 October 2021 vakanzi vabhadhare bill re2.5 RTGS each nekuti vagare panzvimbo padzimba pavanosigara ipapo vasainda fiya nemawitness ndo zvabuda mudare.
Muchuchizi wedare muzvare nyaradzai mawerera vaudza dare kuti musi wa19 mwedzi uno pazvitoro zvepazavahera mudunhu rekwagutu vaviri ava vakasungwa mushure mekuita musangano nevatsigiri vavo vasina kudzivisa vemutemo. Vati zvakaitwa navaviri ava zvinotyora mutemo wemaintenance of peace and order uyo unosungira vose vanoita misangano yezvematongerwo enyika kutanga vazivisa mapurisa nezvemusangano wavanenge vachida kuita. Munyori mubazi rezvekufambiswa kwemashoko nechizvino zvino muMDC Alliance Masvingo vajona vakura varirwa vati vatsigiri vavo vari kushungurudzwa nebato riri kutonga iro rinoshandisa mapurisa kumbunyikidza kodzero dzenhengo dzavo dzeMDC Alliance.
Aiwa, izvi hazvinyanyi kutishamisa zvatiri kusongana nazvo nokuti tinoziva kuti ndozvinoita kavatungamiriri kana kuti ndozvinoita mapato anenge achiti ane madhiteta. Zvaanoita ndezvokuti haadi kuona panoungana vanhu vachitaura chokwadi. Saka zvavari kuita izvi tivakanga hazvinangodaro chete, vakanga vane meeting parafu moyo ward 9 vaita show, vakanga vane zvimwe meeting pafarai muward 9 ipapo vakaungana seZANPF. Asi isu tinoziva kuti vanhu ava havachadiwi pavanotikomba vaida kutaura zvakawanda, isi tinoziva kuti meseji yedu iri kunatsosvika zvakanaka.
Sazvigaro weZANPF Masvingo vaezra chadzamira vangasingadairi nhare yavo kana kupindura tsamba mbozha kuti tinzwe divi ravo panyaya iri kupomerwa bato ravo neMDC Alliance. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vatungamiri vesangano reCouncil for Student Teachers pamwe nevadzidzi vasere vepaBelvedere Teachers College avakasungwa vachiratidzira pachikoro ichi vabhadhariswa zviuru zvishanu zvemaRTGS pamunhu semari yechibatiso kuitira kuti nyaya yavo itongwe vachibva kudzimba dzavo. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Vadzidzi ava vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. Rimwe remagweta ari kumirira vadzidzi ava avo vakarara muchitokisi paHarare Central vapaida mwoyo saurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati dare harina kupikisa chikumbiro chavo chekuti vadzidzi ava vabhadhare mari yechibatiso.
Vapiwa ivo bail re5000 RTGS each uye vanzi ivo varipote kupolice station kwa yeparare central uye kuti vasainterfere nemawitnesses ndozvaitika mukati medare. Asi
vatiwo vachuchusi vavimbisa kuongorora chichemo chevadzidzi ava chekuti vakarohwa nemapurisa apo vakasungwa nezuro.
Tichaisa zvakare zvichemo zvekuti vadzidzi ava vakarohwa pavakasungwa nezuro. Saka tati mapurisa ainvestigete kana kuti aongorore kurohwa kwakaita vadzidzi avava zvidzoke kudare vatipe ripoti yekuti chii chakaitika.
Vadzidzi ava vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa nevamwe vanhu vasingazivikanwe kuti ndivanani zvekuti mumwe wavo Lavender Chifamba auya kudare achibva kuchipatara parirenyatwa uye ange aine madondoro. Vadzidzi ava vachadzoka kudare zvakare musi wa30 Mbudzi apo panotarisirwa kutanga kutongwa kwenyaya yavo. Vaimbova mutungamiri weZimbabwe National Students Union vaArchibald Madida vashora kurohwa kwakaitwa vadzidzi ava nezuro.
Saka tinogwadziwa kukatarisa nezuro pavadzidzi ava vairatidzira. Pane vamwe vakarohwa vakakuvadzwa vakadii, ende zvinhu zvinoratidza zvaanenge vachingoitika. Ende pane vese vanenge vavarohwa, pane vese vanenge vashungurudza, hapana akambomiswa pamberi pematare. Zvinova zvinhu zvinotirwadza chaizvo. Ende tiri kuti izvoni hurumende ngaiite the right thing, hurumende ngaibatsire vadzidzi. Yomeka shuwa kuti everything that they need in zvekudzidza zvinge zvichiprovidwa for, inge ichibhadharira vana vose kuti vange vachiwana dzidzo.
Vadzidzi ava vakasungwa vachiratidzira kusafara nekukwidzwa kwemari yechikoro, pamwe nekuvharirwa panze kuri kuitwa vadzidzi vasina kubhadhara mari yechikoro. Vakasungwa vanosanganisira mutungamiriri wecost vaWalter Muzamani nenhengo yekomiti yecost vaStephen Mariwo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa chepagore cheZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF chatanga nhasi paine vemabhizimusi vashoma vari kuratidza zvavanogadzira. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Gungano reZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF ratanga nhasi muBulawayo, asi nekuda kwekuwekwa kwechirwere cheCOVID-19 pane makambani mashoma nenyika dzekunze shoma dziri kuratidza zvadzinogadzira. Mutevedzeri wemukuru wemumiririri wemuzinda wenyika yeKenya muZimbabwe vaLazarus Muganda vati nekuda kwekuwekwa kwechirwere cheCOVID-19 makambani ekunyika kwavo haana kukwanisa kuuya kugungano iri. Asi vati vakaona zvakakodzera kuti muzinda wavo uve pagungano iri uchiratidza zvinogadzirwa nemakambani emuKenya uye kushambadza mikana yemabhizimisi iri munyika iyi. VaEdmore Masukume vanoshanda nekambani yeMine Easy Mining Solutions iyo inotengesa michina nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa mumabasa ezvicherwa. VaMasukume vati ndeke kutanga vachiratidza zvavanoita pagungano reZITF vachiti vanofunga kuti izvi zvichabatsira kuti kambani yavo isimukire sezvo ichiri diki.
Tavona zvakakosha kuti tiexecute panguva inei kudai zvinhu zvakakosha nenhau yeCOVID. Tirikutarisa kuti ma-small scale miners havana kumira kusevenza, and kusevenza kwavo pasina ruzivo kana pasina rubatsiro rwezvokusevenzesa uchime kutaridza kuti nenjodzi navo vanenge vachidini vachisangana nazvo. So tiri kuda kuti panza apa ma-small scale miners vave nokuziva kuti vakauya kumine Easy Mining Solutions vanokwanisa kutora equipment inoita kuti vasevenze zvakanaka, vakwanise kuwana zvavari kusevenzera pasina njodzi.
Mukuru weZITF vaNicholas Ndebele vaudza Studio 7 kuti vakagara vatora matanho akasimba ekudzivirira kutapurirana kwechirwere cheCOVID-19 vachitiwo zvinhu zvese zvafamba zvakanaka pazuva rekutanga kweZITF nhasi.
Ndinofara chaizvo kuti ndiudze Zimbabwe kuti aiwa zuva rokutanga rafamba zvakanaka. 357 maexhibitors edu vashambadzi vedu include 10 vanobva mune dzimwe nyika, saka izuva rafamba zvakanaka chose.
Gungano iri riri kuenderera mberi mangwana apo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanotarisirwa kuve munyarikani pamusangano weInternational Business Conference. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vataura kumusangano weUnited Nations General Assembly vachikurudzira vatungamiri venyika dzepasi rose kuti vasatambire utongo hwehumbimbindoga, asi kuti vakurudzire utongo hwegutsa ruzhinji. VaBiden vadoma Zambia senyika ine zvizvarwa zvakaramba kutambira uori utongi husina kunaka, izvo zvakaita kuti munyika iyi muve neshanduko yakanaka.
Authoritarianism, the authoritarianism of the world, may seek to proclaim the end of the age of democracy, but they're wrong. The truth is, the democratic world is everywhere. It lives in the anti-corruption activists, the human rights defenders, the journalists, the peace protesters. On the front lines of this struggle in Belarus, Burma, Syria, Cuba, Venezuela, and everywhere in between, it lives in the brave women of Sudan who withstood violence and oppression to push a genocidal dictator from power and keep working every day to defend their democratic progress. It lives in the proud Moldovans who helped deliver a landslide victory for the forces of democracy with a mandate to fight graft, to build a more inclusive economy. It lives in the young people of Zambia who harness the power of their vote for the first time, turning out in record numbers to denounce corruption and chart a new path for the country.
Utongo hweudzvinyiriri hunomboita sekunge utongo hwejekerere hwasvika kumagumo. Asi ichi handi chokwadi. Chokwadi ndechekuti utongi hwejekerere huri kwose. Utongi uhu hunowanikwa mune vanorwisa uori, vatori venhau, vanoratidzira murunyararo. Muchimurenga chiri kuBelarus, Burma, Syria, Cuba neVenezuela nedzimwe nyika, uye madzimai ekuSudan akamira semusambangwena kunyange hazvo vaisangana nemhirizhonga uye hudzvinyiriri kusvika vabvisa mutungamiri aive neropa mumaoko make. Zvinozvionawo kuMoldova, uko vanhu vakavhota kubvisa hurumende yaiita zveuori. Hunorarama mune vechidiki. Utongi hwejekerere hunorarama mune vechidiki vekuZambia vakashandisa simba ravo kuvhota kekutanga, vakasimuka neuwandu hwavo vachishora utongi hweuori uye vakaparura gwara idzva matongerwo enyika yavo. Hakuna utongi hwejekerere husina matambudziko kana muno muAmerica. Asi tinofanira kuramba tichirwisa kuti tikunde, uye tinofanira kubatana tichirwisa vanoda kuita zvemhirizhonga. Utongi hwejekerere ndiyo chete nzira inoita kuti tizadzikise zvatinoshuvira sevanhu.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees riri kukurudzira kumiswa kwekudzoserwa kuvapoteri vekuHaiti avo vakaungana pamuganho weMexico neAmerica. Zviuru nezviuru zvevanhu vekuHaiti vari kutsvaga upoteri muAmerica. Zviri kudzoserwa neAmerica kumusha kwazvo pachishandiswa mutemo wekuchengetedza utano. Vanhu vakawanda vemuCameroon vari kukurudzira runyararo pakati pevanhu vari kuda kuti nyika iyi ipatsanurwe vari kunetsana nemauto emunyika iyi. Izvi vanoti zviitwe pasi peurongwa hwegore rino weUnited Nations World Peace Day. Vamwe vemabhizimusi vari kuchema-chema kuti mari yekunze inosvika zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% inotorwa neRBZ vopiwa mari yemunyika pane zvavanenge vatengesa kunze iri kukanganisa zvikuru maitiro ebasa, nekuti kana vodawo mari yekunze kuti vatenge zvinhu inenge yonetsa kuwana. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Munandira, muchirongwa chinozikanwa nekuti Export Surrender, RBZ yakawedzera mari inobatirwa makambani anotengesa zvinhu kunze achipiwa mari yemunyika nemutengo wedhora uri pamutemo kubva pazvikamu makumi matatu kubva muzana kusvika pazvikamu makumi mana kubva muzana. Sachigaro weAfrica CEO Roundtable vaOzo Obinna vanoti mari iri kubatwa iyi yave kukanganisa vemabhizimisi zvakanyanya.
Dambudziko ratiinaro Blessing rine kamudurikidzwa. Tarira uone kuti izvo ukanga watenga mari paauction sezviri kuitwa nehurumende, iyoyo yacho yakachipa yaunotenga ne85, mari iyoyo iri kunonoka kuuya. Kana yanonoka kuuya, zviri kurova kuti zvatiri kuda kutenga zvekugadzirisa zvekutengesa zvinodiwa nevanhu vemuZimbabwe zvinononoka. Zvanonoka zvaakureva kuti izvo taakutonetseka kuti chekutanga basa racho rifambe zvakanaka pabhizimisi, chechipiri kuronga nekarongero kebasa kacho kaakutoshupa. Kune zverimwe dambudziko rekuti izvo kune vari kutengesa kunze vanogadzira zvinhu zvavanotengesa kunze zvinonzi maexporters, vanhu ivavo vane dzimwe mari dzavanenge vachipa kuhurumende dzinonzi masurrender requirements. Masurrender requirements iwayo ari kurova kuti izvo chimwe chipenga chemari dzavo dzinenge dzava dziri dzekunze chiri kuenda kuhurumende chinotengeswa nemari inoita $85. Mukatarisa mutsauko uripo pakati pe85 ne150, zvaakutorova kuti vanhu ivavo vaakutanga kugunununa kuti izvo vaakutorwa nemari yavo nehurumende nemutengo unenge wakati dzikei zvaakukanganisawo kudini kuita mabasa avo.
Mashoko aya atsinirwa nemutungamiri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe kana kuti EMCOS, Dr. Israel Murefu.
Yeah, export surrender in portion which has been increased. Even compared to my business, akawanda no kuti my business wanda ku retain mari yao yakawanda yavanenge wawana from export kuti vakwanise kuita wo zvino zvavanoda kuita mumakambani mavo nezvinoda forex. Area iyi yagara iri an area of contention between my business and exporter ne central bank. Tinofunga kuti pamwe ikagadzirikawo kuti vakagara pasi votaurirana kuti vakakodzera kuti zviitwe retain how much percentage yema export profit. Tinofunga kuti pamwe tingagadzirika nokuti area iyoyo mabhizinesi akawanda vachiri kuchema nayo.
Vaimbova mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vakalisto Jokonya vatiwo
chirongwa chacho hachina kuipa. Asi zvinhu zvakanatsa kuarenjwa nokuti vanhu vanga vava ne munyika manga mazarawo huori hwakawanda. Vanhu vanga vachidawo zvokutengesa mari pamusika uya usingabvumiri. Saka vakaona kuti tigone kubvisa nyaya dzakadaro, regai titore tichiti mosara neimwe. Kana masara naiyo iwo shoma yamasara nayo, iwo votora imwe mari vozotengesa pamusika wavanoti weauction uya. Iyozvo zvazvisina kuipa. But chiri kuitika nechokuti icho nenyaya zvoitikawo ye COVID zvakanganisa zvinhu zvakawanda kuti papa chigona kuti ma exports edu aramba achienda mberi, aramba adzikira nokuti makambani zvanga asiri kushanda. Saka izvozvo ndo zvanyanya kuzokanganisa program yacho zvakanyanya.
Vajokonya vaenderera mberi vachiti
kuti uchiibvisa tinobva tadzokera futi kumusika mutema uya uyu zvobva zvanyanya kuno zvobva zvanyanya kurasika kunze. Asi kurongeka kwacho zvazvakanaka, yanga iri yatinoti muchirungu transition yakanaka. Hatingati zvanyanya kuzoshata maningi deda tagona zvedu kuti tirambe tichingati tikaramba tichitora mari dzacho dzatinenge dziuya idzi. Iyowo hurumende tiyaramba ichionawo kuti chakaipa pana apa ndechipi, ngati hadjustewo.
Gavana weRBZ Dr. John Mangudya mashoko kuvatori venhau pakavandudzwa mutemo uyu vakati Monetary Policy Committee yebhanga ravo yainge yasangana ikabuda nechisungo chekuwedzera mari inofanira kuendeswa kubhanga ravo senzira yekudzikamisa musika wemari weforeign exchange market. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Politbureau yezano PF yakasunga nezuro kuti bato iri rimbosendeka parutivi sarudzo dzematunhu makuru ichiti ipe nguva kugadziriro yemusangano wepagore webato iri uri kuitwa kubhindura mwedzi unouya. Sarudzo dzematunhu makuru idzi dzaifanirwa kuitwa mushure mesarudzo dzematunhu maduku idzo dziri kuitwa svondo rino. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa Mugwadi vanoti zvakawanikwa kuti vanhu vave kuwanza simba mukutsvaga rutsigiro rwekuti vapinde muzvigaro vasingaisi nguva nesimba kugadziriro yemusangano wepagore uyu. Asi zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka mubato iri sezvo muine kusawirirana kunonzi kwakonzera kuti muve nemapoka maviri ari kukwikwidzana. Matunhu anonzi ane kusawirirana kwakanyanya anoti Masvingo, Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West, Manicaland neMidlands. Ngatinzwei hurukuro yataita navamugwadi pamusoro penyaya iyi.
Chikonzero chakasaka kuti dare repolitburo riti aiwa ngatimbomirai kuita sarudzo dzemaprovincial executive councils ndechekuti tarirai tatarisana neannual people's conference yatiri kuita virtually kureva kuti utungamiriri hwekumaprovinces pakumadistrict namadcs namaprovinci hunenge huchiungana kumaprovincial centers yavo. Saka naizvozvo nenyaya yokuti vanhu vaakukonsentireta nekukambena muzvigaro effort yashoma yakuiswa kunyaya dzokugadzirira virtual conference kumaprovincial centers. Ndokusaka tati aiwa ngatichipedzai madistrict sekutarwa kwaakaita madistrict akapera tochimira topinda muconference. Tapinda muconference tichibuda imomo tochizoenda kumaprovinces kutiita sarudzo dzamaprovinces.
Pane vamwe vari kuti politburo yakatora danho iri nekuona kusavirirana kuri kuitika mubato rezano PF panyaya yekurwira zvigaro. Munotiinazvo?
Mashoko iwayo takataura nezuro tichiseka padare atakaita navatu vapive nau navanyora izvozvo navataura izvozvo kuti ndau yefactionalism yasaka kuti my elections are postponed takavatsura pamusangano iwoyo tichitoziva kuti ndivana mambara vanobarira kunyeya nokunyora zvenhema nezvekwavasina kuswera pamusoro penyaya nechekuita nekufambiswa kwebasa muzano pia dzimwe nguva tichazosvika pakugara pasi tokuongorora kuti zvakakodzera here kuti tinge tine vatapi venhau vakaita seava pamusangano yatinoita navatori venhau tapedza politiku nokuti mashoko avo anga ari completely 100 kilometers away from the truth hazvifani kunge zvichidaro kana nemi munozviona kuti ungwaru hweutungamiri pari zvino tasarirwa nevhiki mbiri kana nhatu kuti tipinde muannual people's conference hatigoni kuita sarudzo dzamaprovinces munguva iyoyi takatarisana neannual conference saka naizvozvo utungamiri hwakati all efforts must now be focused on the annual people's conference kuti pasava nedivided attention yokuti vamwe vane zvidzimbo vamwe vane mabasa vakatumwa kuti vaite vowanikwa zvekare vari kubishi mukukambena asi uku vakatarisirwa mabasa nechekuita neconference
idzo sarudzo dzemadistrict dziri kuitwa idzi dziri kufambawo sei
sarudzo dzamadistrict dziri kufamba zvakanaka kwazvo
vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare nestudio 7 asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti zviri pachena kuti zano PF yamanikidzwa kusendeka sarudzo idzi nekuda kwekusawirirana kuri mubato iri vachiti kana zano PF ichitadza kugadzirisa kusawirirana kuri mumatunhu ingazokwanisa here kugadzirisa nyika
taizwa nyachi chingokurukurwa mumapepa nhau nemumasocial networks asi kamubvunzo unenge waapo jonga kuti kana muchigadzirira conference yakatarisana nesarudzo ya 2023 muchiinda mastructures enyu maprovince asati agadziriswa kumadherekiti anoenda kuko kumisanga nacho ndeapi anenge asarudzwa sei and kana muchitadza kugadzirisana at provincial level munozokwanisa here kunogadzirisana at national level saka zvinongoratidza kuti pane mvonga mpinyi iri kuitika mubato racho zvizhinji zvasina kutaurwa vajonga
tiri kunzwa iwe vezano PF vari kuti vasendeka parutivi sarudzo idzi kuitira kupa mukana gadziriro yemusangano wavo wepagore wekonferensi uyu munoti
kadosanorava kuti gadziriro yekonferensi yenational party inotangira muvanhu ichigadzirwa at grassroots level and mastructures acho anenge ari pasi at provincial level ndiwo anenge achibatsirana kugadzira musangano wenational saka unenge wakugadziriswa sei pano kungobvuma chete nokuti pakangotanga musangano jonga pakatanga kuita bongozozo nemheremhere saka zvinongoratidza kuti kanyange vakusvika kunational conference kwavo muna october inenge ichingova mhiri zvonga nemheremhere zvinongoratidza kuti bato rinotinotonga rinogona kutonga vasingagoni kuzvigadzirisa vachingotendekera mamwe mapato madikiti emdc anenzi varikurwa ningi varikurwa asi zvavo vanozvitadza kugocha kunoenda kwamai ndo zvatiri kuona panapa jonga
ivo vezano pf vari kuti mubato hamuna makakatanwa ari kutaurwawo saya asi kunze kwokuti kune kukwikwidzana havangati kukwikwidzana kurwisana
ichokwadi takainzwa nyaya yacho ichitaurwa vamugabe vachiripo kuti hapana kukwikwidzana asi takazoona kwava kuburitswa futi november 17 kwakunzi takukubvisai muchigaro nokuti matadza muri kusenza nematsotsi hapana kukwikwidzana kuri mumbc alliance kuna mabato anopikisana panoburitswa masoja nefuti vachipfuura vanhu saka ivo kana vachiti ivo hapana kunetsana mubato ravo sei bato racho zanup f yefirst republic yakabviswa neputi
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare nestudio 7
Yebo 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 mthakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection etsulethulela maviki wonke ngolwesibili ngo 8 p.m. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokukhuphuka kwenani labafunyenywe bele coronavirus ezikolo zeZimbabwe ngesikhathi izikolo zisanda ukuvulwa sikhangela njalo uhlelo lwenhlanganiso yomanyano wamazwe abentsundu e-African Union lokuphathisa amantombazana asakhulayo kwezemfundo oluphansi kwesihloko esithi hashtag Africa Educator zilukandaba linga kutwa ilo lihlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kuti tumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.